Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu ndira 27/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
One would expect that when tragedy strikes, it would gradually happen.
Taifunga kuti kana dambudziko ratanga rinopera zvishoma nezvishoma, asi dambudziko reCOVID-19 riri kuramba rakasimba pakati pedu zvekuti Mwari ndivo vanoziva kuti richapera rini.
Zimbabwe inoviga pairos eka vakuru vakuru vatatu vanga vari muhurumende vakafa nechirwere cheCOVID-19.
Kana mamumba mune utorine ane utachona, ngatichimbotsaura naye pakutandara apa kana pakurara uye pane midziyo inoshandiswa pakugeza uye pakugadzira nekudya chikafu. Izvozvo ndosvatinoti infection prevention and control.
Nyanzvi munyadzi zveutano dzokurudzira zvinofanira kuitwa kana muri yabatwa nechirwere cheCOVID-19. Mutori wenhau Hopo Chingono anopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga varadzika magamba matatu ehondo yerusununguko vachiudza nyika kuti chirwere cheCOVID-19 icho chakauraya vaive gurukotare zvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo, vaive gurukotare zvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Bigimatiza pamwe nevaive mukuru wemajeri vanga vava pamudyandigere vaparadzai Zimondi chave neukasha wakanyanya. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Vachiviga vatatu ava paHeroes Acre vachiwenga vati akandike kutanga izvi zvichiitika uye zvakonzerwa nedenda reCOVID-19. Vati zvinosuwisa kuti vaviga mamwe magamba nhasi mushure mokuradzika mamwe magamba maviri nguva pfupi yapfuura anoti vaMorton Marianga pamwe nevaive gurukota redunhu reManicaland amai Ellen Gwaradzimba avo vakashaya mushure mokubatwawo neCOVID-19.
Taifunga kuti kana dambudziko ratanga rinopera zvishoma nezvishoma, asi dambudziko reCOVID-19 riri kuramba rakasimba pakati pedu zvekuti Mwari ndivo vanoziva kuti richapera rini.
Vachiwenga vati COVID-19 yavadzidzisa kuti munhu wese anofa sezvo iri kuuraya varombo nevapfumi. Vati zvava kuda kuti vanhu vose vabatane mukurwisa denda iri kuti Zimbabwe ikunde chirwere ichi.
Hurumende yatove mushishi rekutenga mishonga yekurwisana nedenda iri.
Vachiwenga vati magamba matatu aya akashanda zvakasimba kuti veruzhinji vave neraramo yakanaka kubva muna 1980 kusvika pakushaya kwavo. Vatsanangura vamoyo semunhu aidadisa kushanda naye vakati kunyange vakabuda muchiuto vakaramba vachiita basa guru rekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Vatiwo vaZimondi vakavandudza nekusimudzira majeri munyika. Vachiwenga vatiwo vamatiza vange vari kuita basa guru rekugadzirisa migwagwa nenhandare dzendege munyika. Vamoyo vakashaya musi wa21 ndira vamatiza vatizana vazimondi vakashaya musi wa 22 ndira kunyange hazvo mutemo we World Health Organization uchiti vanofane COVID vanofanira kuvigwa mukati memazuva matatu vatatu ava vachengetwa mazuva aya adarika muukuru wecommunity working group on health vaitai rusike vati mutemo unofanira kutevedzwa zvisinei kuti munhu igamba here kana kuti kwete
saka tinoda kuramba tichikurudzira hurumende kuti mitemo yavanoisa haisi yekuwesera vamwe chete ivowo tichitotarisirawo kuti vange vachitevedzera mitemo iyoyo saka kana munhu achingafa zviya angava ari minister angava ari munhu politician mukuru totarisirawo kuti ngaavigoka tichitevedzera maguidelines iwavo ari kutaurwa WHO iwavo
vatiwo hurumende inofanira kutenga mishonga yenhomba yecovid-19 pajekerere vati hurumende inofanira kuziisa veruzhinji kuti mishonga ichashandiswa ichange ichibva kumakambani api uye kutsanangurira vanhu kuti urongwa hwekubaya vanhu nhomba iyi huchange hwakamira sei
tada kukurudzira hurumende kuti aiwaka ngatipei vanhu information yakakwana maringe nenyaya yenhomba iyi iri kubva kupi kunyika ipi yacho imari iri kushandiswa kutenga nhomba iyoyo uye inhomba iri kutarisirwa here kuti yakakodzera kushandisa kuvanhu kwete kuti zvingoitwa chihwande-hwande nehurumende chete pasina kunyatsobudira vanhu pachena pasina kunyatsodzidzisa vanhu zvakakwana maringe nenyaya yenhomba iyoyo
zvichakadai vatori venhau vese vaenda kuHeroes Acre vaongororwa paHeroes Acre pakare kuti vane utachiwana hwecovid-19 here kana kuti kwete ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri nevasere vakafa nechirwere checovid-19. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru nezana nevatatu kana kuti 1103. Vanhu mazana matatu nemakumi mashanu nevasere vakabatwa nechirwere ichi izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezviviri nevana kana kuti 32,004. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru makumi maviri nezvitatu nemazana mana negumi nevatatu kana kuti 23,413. Uye vachiri kurwara vave zviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi masere nevasere kana kuti 7,488. Hurumende inoti pavanhu vari kurwara nechirwere checovid-19 pari zvino vanhu vari muchipatara mazana maviri ane gumi nevatatu kana kuti 213 uye vari kurwarisa vari muintensive care unit igumi nevaviri. Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere ichi munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti sezvo vanhu vakawanda vari kurwara vari kudzimba vari kukurudzira kuti vanhu vari kurwara ava vagare mupanda wavo vega uye mhuri dzinenge dzisingakwanisi kusiya imwe imba yekuti ari kurwara agare oga dzinokwanisa kutaura nebazi rezveutano kana vamwe vakamirira nyaya dzechirwere ichi kana kuti rapid response teams vanoenda kunoongorora pari kugara murwere nekuvheneka vamwe varipo kuti vane utachiona here. Dr. Mahomba vanoti kana zvaonekwa kuti hapana imba ingagara murwere ari oga anoendeswa kunzvimbo dzinogara varwere kana kuti maisolation centers. Mukuzeya nezvenyaya yekuti vanhu vanokwanisa sei kuchengeta murwere wecovid-19 mumba tabata mukuru wezvezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano Dr. Portia Manangazira.
Tinonyanya kurudzira iwayo mapreventive measures atiri kutaura ekuti vanhu ngavapfeke mask ichivhara muromo zvese nemhuno maoko ngaagara akashambidzika kunyanya-nyanya kushandisa masanitizers kana mamumba mune utori nei ane utachiona ngatichimbotsauranai naye.
Mungapa muenzaniso here wezvinenge zvichifanira kuitwa ipapa?
Pakutanda rapa kana pakurara uye pane midziyo inoshandiswa pakugeza uye pakugadzira nekudya chikafu izvozvo ndosvatinoti infection prevention and control. Kutsaura kwatinenge tamuita kuya nekuda kweutachiona inonzi isolation, self isolation kana kuti home isolation kana kuti community isolation.
Sei zvakakosha uye zvichikurudzirwa ekuti munhu ambogare ega?
kakutaura kaya kano itakuti tigare kure na kure. Dio ya tingati social distancing kana tukungota ora in general terms. Kana personal utachona ndo ya tukuti quarantine bati mfunzo wenyu wakanangana niwa wani kwa vainu utachona we SARS-CoV-2.
Asi iza zizo itere sekunge munuyu anenge kusarurwa pane vamwe.
Hatisi kumuita stigma. Tirikungo change erera kuti pasave nevamwe vanozotapukirwa neutachona we SARS-CoV-2.
Ndevapi vamungati vanenge vari munjodzi yakakurisisa tichitarisa chirwere ichi kana paine munhu abatwa nacho pamba kana mumusha.
Kunyanyanya varimo mumba kana mumuri vane zvirwere zvavagara vainazvo zvinana sugar, BP, asthma nezvimwe zvingango affecta mapapu kana immunosuppression kana makensa. Ivavo vanobva vasoita chirwere chinonogodza ndo vangazoita 15-20% vaya vanoda kuzoenda kuchipatara chirwere ichi chichatozogodza.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vachitaura vari parunare muHarare. Mutoro wenawo Hopo Chingono apiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro nhasi pamhosva yaari kupomerwa yekutenderedza mashoko anonzi ndeenhema padandemutande. Asi ari kuramba mhosva iyi. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vaDevson Foroma vatora mutongo wekuti Chingono atongwa achibva kumba kwake mushure mekunge abhadhara zviuru makumi maviri zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso uye kuti asavhiringidzana nevafakazi panyaya iyi. Mumutongo wavo vaForoma vati mutongi wedare raMajor Street vaLanzini Ncuve vakakanganisa pavakatora mutongo wekuti paive nehumbo hwakasimba hunoroverera Chingono vachiti zviri pachena mumagwaro ekufambiswa kwakaitwa nyaya iyi mudare raMajor Street kuti mupurisa Ferefeta nyaya iyi haana humbo unonwisa mvura hwaakasvitsa kudare. Rimwe remagweta achingono uye vashanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vati vafara zvikuru kuti Chingono aburiswa mujeri.
Pane maannexure aita one state kuti aripo maannexure aya haapu. State yakatadza iyo kutobuditsa izvo vari kuti vachingono vakanyora. Hapana pazvakabudiswa kana kuti pakaunzwa humbo wekuti izvi zvatakadownloada zviri apa ndo zvakanyorwa navachingono. Saka dare rapa mutongo wekuti vachingono vatungirwe vari kumba. Dare rati maconditions akapiwa muimwe mhaka yavari kupomerwa mugore rapera muACC 72 of 20 ndiwo maconditions acharamba aripo. Asi pamusoro pazvo vachingono vaise zvakare mari inokwana kuiyo kuita 20,000 RTGS chibatiso kudare reHarare Majestic Court.
Chingono anga ave nemazuva makumi maviri ari muusungwa zvichitevera kusungwa kwaakaitwa musi wa 7 ndira aka ndeke chitatu achisungwa mukati memwedzi mitanhatu. Nyaya idzi dzichiri mumatare. Zvichakadai mumiriri wezengeza West Mparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vasvitsa vachikumbira kudare repamusoro chekuti vatongo vachibva kumba kwavo zvichitevera kunyimwa kwavakaitwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nemutongi wedare raMajor Street Ngoni Nduna. VaNduna vakanyima vasikala mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti munhu anogara achipara mhosva sezvo vakasungwa kakawanda. Mutongi wedare repamusoro vatawanda Chitapi vati vachatora mutongo wavo pachikumbiro ichi nemuvhuro svondo rinouya icho changa chipikiswa nemagweta ehurumende. Vasaurombe nemamwe magweta vari kushanda navo panyaya iyi vasvitsa kudaro kuti vasikala havanganzi horomori sezvo vasati vambobatwa nemhosva pose pavakasungwa.
Nekuti Majestic Court yakapa mutemo wemutongo yayo based pakuti vasikala vakasungwa kanokwana kanopfurikidza iko ka 60. Saka naizvozvo Majestic Court yanga yakati iyo vasikala vane chidakadaka chekuramba vachipara mhaka. Izvo ndo zvatagiwa tikati pamhaka dzose dzavasikasungirwa vasikala havana kana imwe chete yavati vabatwa vaine mhosva. Saka kuti panzi pane propensity kana kuti vasikala vane dakadaka rokuramba vachipara mhaka izvo zvinhu zvisina chiruramo pamutemo. Zvasaka tachallenge nyaya iyi mukati meHigh Court.
Vaskala, vari kupomerwa mhosva yakafanana neyachingono yekutaura manyepo, yekuti pane mwana ane mwedzi mupfumbamwe akafa, mushure mekurohwa nembomba neumwe mupurisa, izvo zviri kunzi nehurumende manyepo. Mutauriri weMDC Alliance, Muzvare Fadzai Mahere, vakasungwawo nenyaya iyi, asi vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland muAmerica, Muzvare Caroline Chigangaidze, vanoti vane tarisiro yekuti mutungamiri mutsva wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachabudirira muchirongwa chavo chekuti vanhu vazhinji vabayiwe nhomba yeCovid-19 mumazuva zana anotevera. Muzvare Chigangaidze, vabayiwa nhomba yavo yekutanga nhasi uye vanoti vanhu vazhinji vatema vemuAmerica vachiri kutya kutora nhomba iyi zvichienzaniswa nevachena muzvinyorwa zvakaparurwa navana mazvikokota munyaya dzezveutano. Vanoti semunhu anoshanda nevarwere vazhinji vakaona zvakakodzera kuti vabayiwe nhomba iyi. Mumwe chiremba wekuNew York, Dr. Mona Lisa Muchatuta, vakabayiwawo nhomba mbiri dzeCovid-19 uye vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka, vachikurudzirawo veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi. Muzvare Chigangaidze vaudza Mavelas Mushanganya uye weStudio 7 kuti shuviro yavo sechizvarwa cheZimbabwe ndeyekuti America pasi pavaBiden isimbisewo ukama nedzimwe nyika dzemuAfrica kuitira kuti pave nekuvandudzwa kwezveupfumi.
Kuti ndiende ndinopirwa nhomba iyi, ini ndiri mumwe wevashandi vanoshanda mune zvehealthcare, saka ndakawanawo privilege yekuti ndikwanise kunge ndichienda ndichinonopirwawo nhomba iyi. Saka patikataurirwawo kubva nekubasa kwedu zvichinzi titore, pakutanga ndaimbovawo nemibvunzo yandandinayo, asi ndikabva ndazongoti zviri nani kuti ndive ndinozvidzivirira pane kungofamba ndisingazvidzivirire, zviri nani at least kuti ndinge ndine kunyaradzika pamoyo pangu nekuziva kuti ndinenge ndine dziviriro.
Mapiwa nhomba ipi uyezve inofamba sei? Inhomba imwe chete here kana kuti zvinofamba sei?
Nhomba yandabayiwa nhasi uno inhomba yePfizer, saka pane nhomba yePfizer unopirwa mazuva anoita 20 pakati payo yekutanga neyechipiri. Saka pane yechipiri yandichazonopirwa mushure memazuva 21.
Yanga ichirwadza here? Hamuna kumboshushikana here kana kuti zvafamba sei?
Handapindamo ndichida kuti ndibayiwe, handapinda hangu ndichinzwa kakuda kushushika nhasi nokuda kwekutiwo pane nhomba dzimwe dzatinombobayiwawo dzinhomba dzechidziwa flu vana H1N1 dzinomboitika dziya mukati menyika ino zvikurusa. Ndazozvipane kuzvinyaradza naizvozvo, neivo vamwe vanga varimo vanga vachibata basa imomo vakandipawo kundinyaradza, nokuti vamwe vachonawo vanobvawo kunyika dzatinobvawo isusu, vandipawo kundinyaradza kuti nditi ndanyatsorwadziwa. Ndatozoti papa ndikati matobaya here? Iyo yatobayiwa. Saka chandangonzwawo kakungonzwa kakurema keruoko, asi panzvimbo yabayiwawo yachona iyoyo paringorioneka kurwadza kashomawo kandiri kungonzwawo panguva ino.
Tinoona kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuti ivo vari kuda kuti uwandu hwevanhu huwanikwe huchibayiwa nhomba iyoyi pamazuva avo zana pavachange vatanga basa kudai. Tichiona kuti nhasi musi wechitatu kudai vasvitsa vhiki vapinda pachigaro, munoona sei izvi? Munoona zvichiitika here?
Zvichida zvinokwanisika kunge zvichiitika, zvichikwanisa nokuda kwekuti pari zvino ndinoona kuti nhomba idzi dzanga dziri kugadzirwa dzanga dzakati shomekei, asi ivo tichionawo munoziva ibasa rinoda kubatiranawo takawanda tine vana mazvikokota vari kugadzirawo, vanotodawo minamato yedu kuti tirambe takavasimbisa nokuti vari kushandawo round the clock. Saka kuti production inge iripo tinotodawo kutoti tiite mubatirana pamwe chete. Production ikanga iripo tinoona kunge zvinhu zvinokwanisika kunge zvichiitika kuti vakwanise kubaya vanhu vari kutarisira panguva iyoyo.
Imi makatarisira chiipa hurumende iyo yava Joe Biden sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica?
Takatarisirawo pane zvakawandawo, kushandawo pamwe chete naivo nekutitarisirawo even pane dzimwe dzenyika dzekukontinenti yedu yeAfrica dzanga dzavharirwawo mune zvinhu zvakawanda kuti tinge tinowanawo chimarelationship mukudyidzana kwedu, tinge tinodyidzanawo mune zvakanaka.
Avo vanga vari muzvare Caroline Jigangaidze vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muMaryland muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume wekuKenya akaberekwa asinganzwe akagadzira mobile app inoshandiswa panharembozha mukudzidzisa vadzidzi vanoshandisa mitauro yemaoko kuti vakwanise kudzidza vachishandisa dandemutande munguva ino yeCOVID-19. Hudson Asiema anoti vadzidzi vasinganzwi vanosvika zviuru zvina vachange vachishandisa unyanzvi hwake mukudzidza. Panguva iyo pasi rose riri kutambira kusarudzwa kwavaJoe Biden semutungamiri mutsva weAmerica, vamwe vanhu vemuIsrael havana kugadzikana sezvo vari kufunga kuti vaBiden vanogona kuvandudza gwara reAmerica mukudyidzana nenyika dzemuMiddle East. VaBiden vakatozivisa kare kuti vanoda kudzokera kuchibvumirano neIran pamusoro pezvombo zvenuclear izvo zviri kupikiswa neIsrael. Vanhu vemuPalestine vanoti vari kutarisirawo kuti vaBiden vachashandura zvakasiya zvaitwa navaDonald Trump. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvinorangarira mhuri dzazvo kana zvotumira rubatsiro kumusha. Asi muzvare Rutendo Saurombe vakadarika ipapo vakabuda munharaunda yavanobva kumaNikaland vachinobatsira vakwegura nevana vanotambura vekune mamwe matunhu. Muzvare Saurombe avo vari mudunhu reMaryland muno muAmerica uye vachinyanyozivikanwa padandemutande vanoti vave nechinguva chakati kuti vachibatsira mhuri dzakasiyana-siyana nechikafu nezvekupfeka pamwe nemari dzechikoro. Munguva pfupi yadarika yezoro rekisimusi negoredzva muzvare Saurombe vakawanikwa zvakare vachibatsira mhuri dzinokwana zana kusanganisirawo vana vanoshaya vekumusha weJairos Jiri muHarare. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kademiri West Studio 7 aita hurukuro namuzvare Rutendo Saurombe kuti tinzwe nezvemabasa avo.
Makadi akandemiri, chirongwa chamuri kutaura nezvacho ichi chirongwa chatanga tichishanda nacho panguva yeChristmas time apa. Zvinhu zvatakangofunga sevanhu vesocial media nokuti ndokwatinowanzotambira tikafunga kuti tota sei kuti tiisewo kashanduko mukati mecommunity. Saka ndakangofunga ndikatirega tishande nevanhu vanenge vachitibatsirawo nemastars neinei paintanet kuti tikwanise kubatsira vanhu. That's where kaplani kekuti titange kuendesa chikafu kumusha nekudidi nekuitawo tushoma twatinokwanisa kuita padiki nepadiki ipapo tichibatsirawo machembere kumusha uko nevana vanotambudzika nepadiki patiri kuita. And tiri kutraya kungoutilisa social media kuti tiitewo zvine musoro nezvatinenge tichiwana panguva yatinoswera tichitamba pasocial media.
Icho chirongwa chenyu ichi chakatambirwa zvakadii nevanhu vamaibatsira?
Chirongwa chedu ichi chakatambirwa zvakanaka chaizvo patakatanga kutumira chikafu kumusha nekutsvagana nemaorphanages atakabatsira batsira. Vanhu vatakabatsira vanhu vangori vanhu vatisina kunge takananga kuti tiri kunanga pamainingi. Takangodecida kuenda mumacommunities akasiyana-siyana munzvimbo dzakasiyana-siyana tichibatsira mosi vechikuru vataiziva kuti vanogona kunge vasitorina kana vana vari kumhiri kana vanovabatsirawo nguva yeChristmas. Saka takatambirwa zvakanaka chaizvo nokuti vatakatuma vacho vakadzokawo nemhinduro nemapictures nemavideos ekuratidza kuti vanhu vakafara vakanga vachitambira chikafu.
Makakwanisa kubatsira mhuri dzakawanda zvakadii?
Christmas time ya pura, taka manager kupa muri zinokwana kuita 100 chikafu. Taka ngu nunga nunga, part of it, taka pinya isho zusha tukusha. Ndareva kuti taka pinya ma communities, tika tanga machembele. Nechikura na mbuya, nana sekuru, nevamu vatengo zia tika ngu chaga kanaraunda. Tumba tango saruza wakati ndirinza wese tungo pao ka ufu, ka sugar, ka sauti, nene, zinungo shima, zili necessary kuti. Pano wanukwa takubika chikafu at least mazamaili matatu. Zvakabatsira zvakanyanya stereki uye takapa zvairo sijiri yekwarare tikaenda kwachihota tikaenda kumashingo tikaenda ku upenyu hutsva inowanika iri kuHighfields saka takangobata bata kuti zvinge zvinongotswatanidzwa zvakananga kwakawanda wanda zvisingagumiri panzvimbo 1.
Pane vamwe vanoti zvamunoitawo imi nekunyora ipo pamadande mutanda apa hazvisi zvinhu zvinozobatsira vechidiki kana kuti zvingayemurwa nevechidiki vamuri kubatsira mukuita mabasa amuri kuita munotiwe imi
kuita pama social media apa hazvikwanisi kunge zvichiwiriranwa nazvo nevanhu vese chazvinoita ndechekuti hakuna vanhu vari perfect but tuma gesture tudiki tudiki itwo tudu kana tuchikwanisa kudzidzisawo vamwe vanhu vatoriko vana vanotinyorera vachi taura kuti ndodawo upenyu hwamuri kurarama ndodawo zvamuri kuita izvi ndofarirawo zvakati nezvakati avasarudze zvinhu zvinenge zvakashata zvatinenge tichiita kana paine zvakashata zvatinenge taita asi kana paine tunhu zvidiki diki twatinokwanisa kudzidza kwatikuri zvakangonaka kunhongawo kanhu kadiki diki ikako ukashandisa nenzira yakarurama nekuti mukufamba umu hatisangani nevanhu vakangogadzirwa zviri perfect saka inini ndikasvika pandasvika ndikaonawo kuti pane zvandafarira zviri pano ndonongawo
Awo vangu wari chizvarwa cheZimbabwe, Muzvare Rutendo Saurombe, vari parunare muMaryland, muno muAmerica, na Jonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Chirongwa chelive talk na 8 p.m. nasi, ziri kutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe inoviga pa Euros Eka vakuru vakuru vatatu vanga vari muhurumende. nyanzvi munyaya dzezveutano dzopa mazano ezvinofanira kuitwa kana paine munhu abatwa nechirwere checovid-19 mumhuri. Mutori wenhau Hope Chingono anopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya nchinzwa nhau dze isindebele.
Soko izika